kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwa Gutu, Bikita nezaka nekumweo vanoti vakangopuhwa mbeu inokwana makirogramu maviri pamhuri. VaWellington Homba vemurayiro rekwaChikutuva kune mamwe vanoti vakapuhwa makapu asingakwani minda yavo.
Mbeu yatiri kupuhwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nokuti tikaita sezvakaita mbhuku medu isu takapuhwa ma50 mari. Saka nemaiti yatatakaita makumba nemazvari yatatakaita makumba takaona kuti haitokwani nokuti pamunhu chaiche takaitira makapu kapu.
Izvi zvatsinirwa navacosmas masvukume vekuwa29 kupikita South vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mukutenga mbeu inodhura.
Ndopatinoti pacho zvinosiririsa ukatarisa ward 4 yekubikita South abereki vakapuwa ma2 kg pamusha wotibvunza kuti kuti 2 kg inondisvitseti kuaaa hurumende ichitaura indaura kuti munhu wese ari kuwana mapetuzeaa mbeu saka zvinosvitseti zvima2 kg.
Hurumende iri kupawo varimi fertilizer asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu. Vamwe vakaita savatiri vashe Macheke vekuward 13 kubhikita West vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari kunyimwa zvikwanisiro.
Vaitotaura nezvezvo zvekuti vakanyimwa mawadzi ose infact vari kutongotaura zvekuti CCC haikori. Vanoti hatiti vatsigiri veCCC maifutiwawo ese havatibatsiri kunze kana mazotende ukakuya kuzanupf.
Mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobet musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura.
Dati tiri kupuwa vanhu vese hapana kana munhu akatara inyaya yekuti kujembei kwavo kudistrikta kuarea kwavo hazvisati zvauya asi kwese vari kupuwa ward by ward government hapana patiri kupa vanhu kapu. Basa redu isu nderechidomeni harisi rematongerwo. We are into agriculture, we are extension and advisor.
Izvi zvatsinirwawo nasachigaro wezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika.
Takatopa instruction kuvanhu vedu vomusangano kuti vanomirira zvinogoewa nevashandi vehurumende. Vashandi vehurumende namakansela namadzimambo ndovanoita izvozvo, ndovari panhikiri yekugova. Vedu takatotaura navo kuti hatipindiri ingoenda munonyorwa mazita nevanonyora vaya mukuwa woupeu zvinoitwa munhu bhikozi mbeu iri kuuya ndeye munhu wose.
Asi vamasvukume vati aya manyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima vari kutyidzirwa nevatsigiri vezanupf.
Then paward 29 panapa vanhu vese vano vakatoita mandiro mbeu yakabuda kuGMB hatizi mainfu semunhu wese tatasika kuti vanhu vachipuwa paiva kobviswa ma3C members ese then mbeu iyoyo yaifanira kupuwa ma3C members kana tingangoti vagari vese yaizopuwa vaiti masabhuku.
Vamwe vagari vekwachei vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku veruzhinji vachishayiwa. Saga re50kg yefertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pe30 nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora 45 kana kuti $45. Saga re50kg reuria rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuamerica 90 zvichikwira kana kuti US$70. Kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pe52 kana kuti US$52 richisvika kumadhora 50 kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu iri kutengeswa nemadhora 30 pamakirogramu 10 kana kuti US$30. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.